veZimbabwe Electoral Commission muBulawayo nhasi vasangana nevemapato akasiyana siyana kusanganisira vakazvimirira vega vanoda kukwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika vachisanangurira vanhu ava zvinodiwa kuti munhu agokwanisa kukwikwidza. Mukuru weZek muBulawayo District Amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti akandeke kutanga Zek ichiita urongwa hwakadai vachiti Zek akaona zvakakodzera kuita izvi senzira yekuedza kurerutsa basa rayo uye kuitira kuti vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza vaite izvi nenzira iri nyore.
Tati ngatiitei kuti vanhu vauye nezvinhu zvavo zvakakwana kuti vatange kutora maforms nhasi futi kuti vaya vagona kuti vazadzise maforms avo kubva nhasi vaunze tisati tasvika musi wa 14 kuti kana takusvika musi wa 14 zvitirerukire isu zvorerukirawo futiwo macandidates because macandidates akawanda tine mapartis akawanda saka taona kuti zvakafanira kuti tobva taita tichitanga nhasi.
Pamusangano uyu paita mibvunzo yakawanda kusanganisira wekuti vanokwikwidza ava vachakwanisa kuwana rini gwaro rine mazita ane vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. VeZek vatsanangura kuti munhu wose anenge akwanisa kunyoresa kuti agokwikwidza musarudzo achapiwa electronic copy yegwaro iri pachena mushure mekunge dare renomination court ragara musi wa 14 Chikumi. Amai Sheila Musonda avo vati vari kukwikwidza pachinzvimbo cheukanzura vati vanhukadzi vakawanda vanenge vachida kukwikwidza pazvinzvimbo zvakasiyana siyana vanovhiringidzwa nenyaya yemagwaro ekuberekwa anenge akasiyana.
Kana takuda kuita zvinhu kuti munhu wechikadzi ubudirire unotsvanirirwa nenyaya yemapepa aya because unenge wakatakura mapepa akasiyana. Kusiyana kwacho nenge ndine chitupa changu chine senemi yangu, merit certificate yangu inenge iripo ndinayo, birth yangu inenge ine zita rangu nesenemi yangu. Nhasi vanhu veZek tabvunza zvinhu zvakadaro but vatitsanangurira kuti haiwa unouya nemerit certificate yako nechitupa chako chinenge chakanyorwa senemi yako nebirth yako inenge yakanyorwa senemi yako futi, hanzi uya nazvo zvese.
VeZek vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsira vanhukadzi vose vakagura michato yavo asi vachiri kushandisa mazita evarume vaive vakavaroora. Panyaya yenzira dzekubhadhara nadzo mari dzinodiwa pakunyoresa kuve nhengo yeNational Assembly kana pakuve nhengo yeSenate vaDaniel Chigaru mumwe wemakomishina eZek anga ari pamusangano uyu vati Zek ichange ichitambira kubhadharwa nenzira dzakasiyana siyana. Nhengo yebato rezano PF vaEliphas Mashava avo vachakwikwidza kuve nhengo yeparamende yakamirira Ngeta vaudza Studio 7 kuti urongwa hwaitwa neZek huchabatsira zvikuru.
Tichitarisira zvakaitika 2013 vanga vasina kuronga marangiro avaita nhasi saka tofunga kuti sezve nhasi vanhu vachapiwa maforms vobva vanofila and vari kutaura kuti vanhu ngavaudze maforms avo in time before musi wa 14 and 2 days before 14 saka zvichabatsira kuti vanhu vavadzidzi vabva vaona mamistakes vanenge vaita in time.
Amai Nomvula Muguni avo vachakwikwidza kuve nhengo yeparamende yeBulawayo East pasi pebato reMDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vatsinhirawo kuti urongwa hwaitwa neZek hwakanaka.
Ndinoona kuti zviri kutibatsira because Zek haisati yambozviita isi but nhasi yauya ikatiudza zvese zvinofanira kuti tigadzirire takuenda kunomination court. Zvinobatsira kuti vanhu vasamhanye nelast minute, vafanira kugadzirira on time.
Dare renomination court richagara musi wa 14 Chikumi uye sarudzo dzichaitwa munyika musi wa 30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.